shua uka yeti Mana,
kili kai
Mana, ime mbuku
uka
Tungani,
jipe, jipe, mape
Jiwe
ya mandi mviwa Jiwe ya mandi mviwa Jiwe ya mandi mviwa Habana mwe mandi mviwa Ende uchazimba, zvia zvekuzimba, saka ukachitava nokutandicha imba, musi wandicha imba vachakona uchitamba. Iwe waimbohudzwa kuti ndini ndinoimba uchiramba, asi uchaona futi ndiri kamba.
Zvimba iwe, ureina una zvimba iwe.